Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 23, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana, vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu. Vamwe vagari vemubulawayo vanoti kefiu yakatarwa nehurumende inovafungisa nhamo yavakaona munguva yekukura hunde. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva mutirongo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vemuzvipatara vanodarika mazana maviri kunyanya vana mukoti vachiri kudzidzira basa vabatwa nechirwere cheCovid-19. Zvinova zviri kushungurudza masangano avanomiri anovamirira. Kuramwa mabasa kwevakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara kwave kupa kuti vari kudzidzira basa vaite mabasa ose muzvipatara izvo zvavapinza munjodzi sezvo vari kunzi vari kushandawo vasina zvikwanisiro zvekuzvidzivirira. Vanhu zviuru zviviri nemakumi matatu nevana kana kuti 2034 vabatwa neCovid-19 munyika. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatapurirwa chirwere ichi munyika vave chiuru nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 1046 vabatwa nechirwere ichi vachibva kunze kwenyika vave mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevasere kana kuti 988. Pavakoti vabatwa nechirwere ichi pane makumi maviri nevashanu kubva kuzvishava neprovincial hospital, vatatu paClaybank hospital muGweru. Kubulawayo kuzvipatara zvakaita seUBH nemupilo kune makumi manomwe. Vanotungamira mabasa ekurwisa COVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanga vasati vapindura mibvunzo yeStudio 7 yatavatumira nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vainokidongo.
Ichokwadi kuti muno muZimbabwe tavanana mukoti vakawanda zvikuru vabatwa nechirwere cheCovid. Vana mukoti ava pari zvinezvi namba yavo inodarika 200. Tichitarisa kumira kwakaita mahospitals edu nekushaikwa kuri kuita zvekushandisa maPPEs, tiri kutarisira kuti namba iyi ichakwira yechienda yokuti ticha uona vana mukoti vakawanda vachibatwa nechirwere ichi.
Inyaya yamakambo sumawo here hurumende vadongo?
Kubva COVID ichitanga takanga tichiyambira hurumende kuti mukasa chenjerera, mukasa gadzirira, mukasaisa zvikwanisiro maPPEs kuti muprotect vana mukoti sima frontliners, ticharasikirwa neupenyu. Tichava nana mukoti vachaita positive vakawanda zvokuti tichaonekwa tichizvipatara zvichivharwa nekushaya health workers nekushaya kunyanya vana mukoti vichinge vatapurirwa nechirwere ichi cheCovid-19. Takatombora tidzira nekuramwa mabasa tichiita kuti hurumende itipe maPPEs akakwana.
Pane zvakaitwa here nehurumende kugadzirisa dambudziko racho?
Tiri kuona sekunge hurumende haina zvayanyanya kuita nekuti muzvipatara matiri umo vazhinji vari kushanda vasina ma PPEs. Izvi zvabva zvaita kuti ana mukoti vabatire chirwere ichi. Endi tine kusurukirwa kwakanyanya kuti tine group ratinokwanisa kuti ma vulnerable group revana mukoti, ma student nurses vanova ipari zvino pane namba hombe huru chaizvo yabatwa nechirwere ichi.
Muri kudawo kuti kudii kuhurumende nenyaya iyi?
Tiri kuti kuhurumende, vana ava vana vedu, vana zvizvarwa zvemuZimbabwe. Ibasa rehurumende kudzivirira munhu wese. Haisi mhosva kuva student nurse zvokuti vanoonekwa vachipihwa maodhazi ekunorapa, ekunobata varwere vasina zvakavadzivirira. Zvaita izvo kuti vave vari panjodzi yavari nhasi. Endi tiri kuti kuhurumende ngaiprotekte vanhu vayo.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaino Kidongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, zvikoro zvepamusoro-soro zvazivisa vadzidzi kuti vatange kudzokera kumba pachityirwa kuti chirwere ichi chave kupararira muzvikoro zvepamusoro-soro zvanga zvambovhurwa kuitira kuti vadzidzi vanyore bvunzo. University of Zimbabwe yati vadzidzi vanga vachifanira kunyora bvunzo kutanga musi wa26 mwedzi uno vadzokere kumba kunze kwevari kudzidzira kuita vana chiremba. Great Zimbabwe University yapa vadzidzi mazuva maviri chete ekudzokerawo kumba. Chino University of Technology yakanzi ivharwewo mushure mekunge mumwe mudzidzisi abatwa necovid-19. Hurumende yakazivisa zvikoro zvose zvepamusoro-soro nemusi wechipiri kuti zvinge zvavhara mangwana asati apfuura. Mapurisa nemasoja anonzi aswera achirambidza vanhu kupinda mumaguta akawanda munyika, uye vanhu vanga vapinda mumaguta aya nechekare vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Nhasi mapurisa nemasoja anga akadzika maroadblock pamigwagwa yose inopinda mumaguta achipa chete mvumo yekupinda mumaguta vanhu vanobvumirwa nehurumende kushanda munguva ino yenational lockdown. Vanga vasina mvumo vanga vachiudzwa kuti vadzokere kudzimba dzavo uye varemekedze mutemo wekefyu wakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechipiri. Izvi zvaitika mumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika kusanganisira Chinoi, Gweru, Kadoma, Mutare nemasvingo. Mutori wenhava nemukurumbira vatapfumwa machakaire vati shoko rekuti kefyu rinounza ndangariro dzakaipa sezvo mudunhu rematevereland makamboitwa kefyu munguva yegukura hundi iyo yakasiya vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vaurayiwa nemauto e5th brigade mumatunhu ematevereland nedzimwe nzvimbo mudunhu remidlands.
Kwanga kune ainzi kefyu nguva yaIan Smith chinhu chaityisa zvikuru zvekuti tikanzwa kuti kune chimwe chichadzoka chinonzi kefyu muindependent Zimbabwe tinonzwa kuvhunduka, tinonzwa kutya nekuti chinhu chetinofananidza nedeuka kweropa. Kefyu yakazodzokazve nguva yegukura hundi mumidlands nematebeleland. Saka zvakangobatana nezvehondo hondo hondo izvi zvezvirwere izvi dai watsvaga rimwe zita kuti kuti kefyu.
Asi nhengo yeCentral Committee yeZanu PF vaJoseph Chuma vati havaone chakaipa pakuve nekefyu.
Whether kwaiswa kefyu kana kuti kwaiswa ma restrictions anogona kuiswa, ndinoti ndini kwari zvimwe zvindovhura nazvo kuti ngazviitwe kudaro kuti tidzivirire kukwira kwemainfection rates echirwere ichi. Adai tirimboona echikwira every day.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vati mapurisa nevechiuto havafanirwe kutyora kodzero dzevanhu panguva yakadai.
Chatinonyanya kutyira ndechekuti pachange pachiita basa mapurisa nemasoja tichaona kudzvanyirirwa kwevanhu kunenge kuchiitika. Izvi tinozvitaura takatarisa zvanga zvichiitika mazuva ose apfuura watiri muCovid lockdown level 2. Pataiona mapurisa nemasoja vachirova vanhu mumigwagwa kwa nenharaunda dzinogara vanhu.
Tambidzwa kupinda mumaguta kuri kuitwa vanhu kunonzi kuri kuvhiringidza vanorarama nekutengesa mumigwagwa. Mumwe anotengesera mumulawayo angozvidoma nezita rekuti Sam ati vanhu vanotengesa mumigwagwa vavhiringidzwa kuita basa ravo.
Sinzimoni papa ine mabhasikoro, mabhiza, maplani imwoyo vachimhanya rodhi yose. Saka tigone kudhira chavo, tigone kuraramisa vana pazvezvi pakatoma. Ofuchuka zvitarisa nzvimbo dzatashanda dzacho dzi vakativharira dzese. kwa wakati tende kwa chukusangu yote akutombo itu kutigwena kutijati kwena uramisa wana sarisha zitu yeta si
mwabulawa yo studio 7 yao na wamanora ramani kuchinja marimu migwagwa pamwene wanotengesa pamsika wemuna 5th avenue vachita wekati negonzo nema purisa ayo angari pama baskoro nemamu angari pama biza achitende rachu uzawanu kutuwa zokere kumba amai Madeline Mari wanora ramaone kutengesa vati mtemo we curfew uchaita kutuweru jinji wafe nenzara
curfew yakanaka asi inotura ya nenzara nokuti hatina zvimwe zvinotiraramisa kusiya kwaizvozvo ndinoenda ndondohodha kunze uko kuma reserve ndoya nestaff ndapinda muno market ndiri kusvika nchidzingirigwa nemapurisa kunzibuda saka handichazivi kuti inini nemhuri torarama sei
hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa kana vechiuto panyaya iyi studio 7 haina kukwanisa kubata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo asi vamunangagwa vakazivisa nechipiri kuti mauto nemapurisa achange ari mumigwagwa achiona kuti mitemo yenational lockdown yatevedzerwa nemunhu wese sezvo nyika iri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chabata vanhu vanodarika zviuru zviviri nemakumi matatu nevana uye chauraya vanhu makumi maviri nevatanhatu munyika vamunangagwa havana kuzivisa kuti curfew iyi ichapera rini ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
vanhu vanotengesera mumigwagwa vakawanda vapinda pakati peguta kunoita mabasa avo kunyange hazvo hurumende yakati vakanyoreswa ndiwo chete vanofanira kunge vachiita izvi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera
vamwe amai vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo vakanzwa mashoko emutungamiri wenyika vaemasoni munangagwa kuti vagare kumba havakwanisi kuita izvi nekuda kwenzara amai ava vati vatopinda mudhorobha nechikiribidi
ndanoita zvekupingana panzati ndokanapindana pabui pavachirambi chatakuna nemunzanji musoro toita sechekudya zvacho hapana kumba kune tisina kana pekubata rejista isi hatina bhati hatina kana pekubata
asi vamwe vakaita sava Banabhasi Mwanaka vati vanoziva kuti chinangwa chehurumende kuda kuvadzivirira kubva kucovid-19 asi vanofane nzara kana vakagara kumba
chatiri tipinde mutauni muzuva rakafanana nerineri iwo purezidendi wataura kuti vanhu varegere kupinda mutauni inyaya yekuti nzara ndochinhu chekutanga chiri kutuma munhu wese ava kuti vasvike pakuriska upenyu hwavo nenyaya yenzara upenyu wemuzimbabwe hwakaoma yekuti munhu kugara kumba just for 2 days chete zvinenge zvakatooma zvokuti unotadza kuriritira chero mhuri yako chero iwe pache zvako
vaendererawo mberi vachiti kwavari kupinda mudhorobha handi dambudziko nekuti vanoryidzana nemapurisa nemauto anenge akamira mumigwagwa inopinda mudhorobha
murodhi macho iyo mutofambika zvakanaka nemhaka yekuti inini nemupurisa tese tine nzara saka pandosvika inini mupurisa asi kuzondiregerera kuenda kubasa kwangu nechikonzero chekuti handina matsamba kandanacho nemhaka yekuti mapurisa acho izvozvo akatoshayiwa vanhu vanopinda mutauni vanotoziva kuti vatova panzara yakaoma nekuti nhamo yavo vanenge vasisaoni makastoma avo ndivo vanhu vamuri kuonesa vari kufamba umao tikasvika paroti vureku tinototonyora dhora rako rinokusvisa kubasa
vanoona nezvekufambiswa kwe basa musangano recommunity water alliance va hard life mudzingwa vaudza studio 7 kuti vanoona kuti mutemo wakatarwa nehurumende watevedzwa havasi kufarawo ndosaka vachizorega vanhu vachiita madiro ajojina
izvozvo zviringoratidza chete kuti bandike rinoona nezvesecurity yenyika harisi kudyidzana zvakanyatsonaka kana kuti harina hochekochi nemapolisi formulators akaita seofisi yapurezidendi necabinet yavo
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vange vari mumusangano asi vakasanobata chigaro chegurukota rezveutano Profesa Amon Murwira vanoti vanhu havafaniri kumirira mapurisa kuti havamanikidze kutevedza zvinodiwa kuti vazvidzivirire kubva kucovid-19 asi kuti vanhu vanofanira kuzviita pachavo vega mune imwewo nyaya mutungamiri wevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vatakudzwa ngadzihore vati zvichitevera danho rekuvhara zvikoro zvepamusoro munyika senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 hurumende inofanira kuona kuti vadzidzi vese vavhenekwa kuitira kuti vaonekwe kuti havana utachiwana hwecoronavhairasi here vasati vadzokera kumba
kutarisira omu ndezvekuti utano hwevadzidzi huchengetedzwe, asi hurumende haina mvumo yekudzosera vana kunharaunda isati yavaongorora kuti havana here chirwere chacho. Hongu vanodaro vati zvakanaka uye nesu tinobvumirana nazvo, asi vambundiwo here vaiona kuti vana vavari kutira kunharaunda vakachengetedzwa, uye zvekare kana vane nhano dzavachatora kuti idzo dzienderere kumberi, nhano idzi dzinosanganisirawo here kuti vacho vasina zvekushandisa pamasaisai kana vanodhurirwa nemari dzekushandisa pamasaisai vachange vachishandisawo zvakanaka.
Vadzidzi vemuzvikoro zvikuru izvi vange vari kunyora bvunzo vari muzvikamu zvikamu, uye zvikamu zviri kunyora pari zvino zvichapedza kunyora mangwana apo pachavharwa zvikoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira vanhu kuratidzira zvine mhirizhonga panguva iyo mutori wenhau Hopewell Chingono anzi nedare adzokere mudare mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo pachikumbiro chavangarivhume chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati, mutongi wedare vatranos uta hwashe vati vangarivhume havakodzere kuburitswa muusungwa. Vauta hwashe vati vangarivhume vanogona kukonzera kusagadzikana munyika kana vakaburitswa muusungwa, vachiti vanoisa upenyu hweveruzhinji panjodzi sezvo paine chirwere checovid-19 chiri kuuraya vanhu munyika. Vauta hwashe vati mashoko anonzi akataurwa navangarivhume padande mutande ravo retwitter ekuti vanhu vanofanira kuratidzira sezvo vachitiraramo munyika yangofanana neupenyu nerufu, mashoko anokurudzira mhirizhonga nokudaro vanofanira kugara muusungwa sezvo vachiti veruzhinji vanogona kuratidzira musi wa31 Chikunguru kana vangarivhume vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ravangarivhume Moses Nkomo avo vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Chikonzero chapiwa chokuti vasapiwa bail ndechekuti hanzi kana vakabuda pane njodzi yokuti mademonstrations against corruption anoenderera mberi, saka ngavambovharirwa. Hatizivi kuti kusvika rini, asi kwatiri zvinhu zvacho hazvina musoro, kana ndingashandisa varayiro rekuti hazvina musoro kuti nokuti panotyiwa kuti vanhu vanogona kudemonstrata, zvisinei nokuti constitution yeZimbabwe inobvumidza vanhu kuti varatidzire kana pane zvavasiri kufara nazvo.
Zvichakadai, kunzwikwa kwechikumbiro chemutori wenhau Hopewell Chingono chekuti atongwa achibva kumba pamhosva imwe cheteyo chaenderera mberi nekunzwikwa nhasi. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achibvuma kuti hurumende inogona kubviswa pasina kushandiswa mhirizhonga sezvakaitika muna 2017 pakabviswa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Izvi zvinotevera kubvunzurudzwa kwaitwa mupurisa uyu namai Beatrice Mutetwa kuti inganzi imhosva here kuti hurumende ichinjwe kana veruzhinji vasiri kufara nayo. Kunzwikwa kwenyaya iyi kuchaenderera mberi mangwana mushure mekunge mutongi panyaya iyi Vangoni Nduna vati nguva dzanga dzisina kumira zvakanaka pakatariswa mitemo mitsva yeCOVID-19 regulations yakadzikwa nemutungamiri wenyika. Amai Mutetwa vati mitemo iyi inotyora kodzero dzevasungwa dzekuwana rusununguko. Izvi zvatsinirwa nerimwe gweta riri kushanda naamai Mutetwa panyaya iyi vaGift Mutisi.
Nyaya Chingono, izvezvi zvitamirira kuti tipedzise kuita masubmissions edu semalawyers. State yakaita masubmissions ayo ndobva yadeedza vachapupu wayo mawitness 2 tava cross examiner vakaitwa re-examined vapedza vose. Saka tanga tiri pakati pekuitawo masubmissions edu ndobva tamiswa zvichinzi taakufanira kuti timire nekuda kwemacovid regulations, tofanira kumira na 3.
Zvichakadai, meya weHarare vaHebert Gomba vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisirizvo pakupihwa kwemastendi. Gweta ravo vaLovemore Maduku vatiwo havana kufara nemabatirwo aitwa nyaya yavaGomba avo vakatarisirwa kudzoka kudare mangwana pavakatarisirwa kusvitsa chikumbiro chekuti vakwanise kubhadhara mari yechibatiso.
Nyaya yavari kupomerwa ndeyekuti vari kunzi vakati imwe land yemuHarare itange kusavheiwa vachitaurira town clerk kuti asafe land iyoyo. Ivo vari kupa mara mhosva vari kuti land iyoyo yaisafana kunge ichisafewa nekuti yanga yakatopuwa vamwe vanhu kare. Ndochete zvinyaya yacho haina zvimwe, hapataurwi kuti land yacho ine value yakadii kana chii. Saka hatinokwanisa kuzopinda mukoti kuti tinyatsoti nyaya seiitwe nekuti vari kuti 3 o'clock dzanga dzakwana. Saka mapurisa aingoda kuti svike towards 3 kuti vagomba vamboendeswa kuremand prison. Batudzo kama mangwana na 9 a.m. chaita bail application.
Padare panga pazere nhengo dze MDC Alliance dzanga dzichisanganisira munyori mukuru mubato iri vachauton Wende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvevashandi vezveutano vanonzi vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika dzakawanda muAfrica, izvo zvava kupa kuti vanoshanda munyaya dzeutano pasi rose vashushikane zvikuru. MuSouth Africa chete, vashandi vezveutano vanodarika zviuru zvitatu nemazana mashanu vakabatwa nechirwere ichi, uye vashandi makumi matatu nevana vakafawo nechirwere ichi. South Korea iri kusunga vanopikisa avari kutumira kuNorth Korea zvinyorwa zvinoshoropodza Pyongyang. Izvi zviri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende yeSeoul iri kumbonyikidza kutaura kwevanhu vakasununguka. Nyanzvi dzezvemutemo dziri kupesana panyaya yekusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume pamwe nemutori wenhau Hopewell Chingono, avakasungwa nemuvhuro vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 187 chebumbiro remutemo mushure mekunge vakurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 Chikunguru unove mwedzi uno. Mamwe magweta ari kupomera hurumende mhosva yekutyora kodzero dzevaviri ava dzekuratidzira dzavanopiwa nebumbiro remitemo yenyika, asi vamwe vari kuti vaviri ava ndo vari kutotyora mutemo kuburikidza nekufurira vanhu kuti vaungane ipo paine mutemo unorambidza kuungana kwevanhu munguva ino yechirwere cheCOVID-19. Vaviri ava vamiswa pamberi pedare nhasi apo vangarivhume vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, vakanzi vanozodzoka zvakare kudare musi wa14 Nyamavhuvhu, ukuwo Hopewell Chingono achitarisirwa kudzoka mudare mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga pamwe nerimwe gweta uye vari nhengo yeZANU PF Dr Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vaMavhinga kuti vanoti kudii nekusungwa kwevaviri ava.
Zvinonyadzisa zvinoitwa nehurumende yeZimbabwe. Munofunga kuti iri kunyora pamasaisai eTwitter kuti ngatitaridzire murunyararo, zvinhu zvinosungisa izvozvo. Takatichiona iko zvino kushungurudzwa kwekuti vaJacob Ngaruvhume navaHopewell Chingono, hapana kana nyaya inobatika ine kumeso iripo. Kungoshungurudza vanhu kwehurumende inotya, inongoti chero chatikwatara yototi nekuti ine kachurika. Aiwa, hurumende iyi ngairege kutya kodzero dzevanhu. Bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekunyunyuta kana kutaridzira kana asingagutsikani nehurumende. Hapana pakakurudzirwa mirizhonga. Hurumende ndiyo iri kushandisa mutemo kushungurudza vanhu vari kudiyanika pachena uori hunosemesa huri kuitwa kumusoro muhurumende.
Dr Mavhaza, munoti nezviri kutaurwa navaMavhinga?
yati tinzukisa chimwe chete hopo yechimono mutori wenhau asi mutori wenhau akaita iyo vatingati a political activist he has become a political activist nyaya asingirwa haise kutora nhau haise kutaura kuti vanhu musabe kana kuti vanhu vaba zvakati inyaya yekukurudzira kuti handei tinomipinda mumukwagwa tigoratidzira nemusi wa31 nekusimbisa vanhu kuti vatyore mutemo nekuti hurumende yakati hakuna kusangana kwevanhu vanopfuura
hakusi kutyora mutemo
hurumende yakaisa mutemo under the COVID law kuti hatifanire kuungana kupfuura vanhu 50 kana mukangoungana kupfuura 50 matotyora mutemo wedza muri kuratidzira kana kuti muri kuchema matotyora mutemo nekuti mutemo uripo nguva ino wekuti hatifanire kuungana takapfuura 50 ende mutemo wakauya musati mataura nyaya yekuti muda kuti kudemonstrate saka mutemo hauna kuisira kuvhara demonstration wakaisira kuvhara chirwere
vamavhinga pane mutemo kauri kurambidza kuungana kwevanhu ukutaurwa navamavhazi
hapana mutemo wachikorwa nahopo wechingono najacob ngarivhume kutaridzira murunyararo haisi mhosva kuva mupepeti wenhau haisi mhosva vanhu vezanupf vari kunyepa mapurisa akapaza imba yavachingono vasina mapepa akafanira vakabvuta vachingono vakasungwa vari kushungurudzwa tinoziva pachena kuti iko zvino vanhu vezanupf vatsigiri vezanupf vari kunyora tsamba dzekuti musi wa31 iwoyo tinoda kutaridzira nyaya dzemasanction tinoda kuti tipemberere zvakati zvakati zvehurumende zvichibvumidzwa saka mutemo wekupi iwoyo wekuti kana uchinge uri mutemo wongonzwaira mdc chete
vamavhaza pindai tinzwe
vamazvinga hakuna demonstration yakabvumidzwa musi wa31 whether iri yemasanctions or iri against the american interference hakuna chakabvumidzwa musi wa31 there will be no demonstration at all saka hakuna mutemo wakaiswa pati wezanupf kana kuti wemdc munhu wese anotokumbira achiramidzwawo achibvumidzwawo kana zvichiita kuti vabvumidzwa apa vemusi wa31 havasati vatanga vatombokumbira vakatongotanga nekungoronga vozokumbira papakati hurumende kati aiwa kumbirai mumwe musi apa yangoridza kuti inguva yechirwere vanhu vanobvumidzwa kuratidzira nemajira avada itai majira ajochina asi remekedzai utano hwevanhu
takambotaura navangari vhume vachitoti vakanga vasvitsa tsamba kumapurisa asi vakamirira mhinduro
tsamba haina kusvika kumapurisa havana kuiona ndosaka vasina kuwana mhinduro dai yanga yakasvika
yakaonekwa
nekuti hapana
unozviziva sei
mapurisa anopindura ukaona pasina mhinduro tsamba haina kusvika
vamavhinga sei muri kuti imi vangari vhume navachingono havana kupara mhosva
mhosva iri kupomerwa ngari vhume nachingono haisi yezvitaurwa namabhaza vari kutaurwa kunzi vari kuronga mhirizhonga anova manyepo mhosva yavakupomerwa ndeyekunzi vari kuronga mhirizhonga hachisi chokwadi kutaridzira murunyararo haisi mhosva
vamavhaza petaitinzwe chirongwa
aa ndoba muri kurasika baba tarisai hashtag yavangari vhume muchaisi hashtag yahopu wechimono iri kuti zanu pf must go 31 july vari kuisa
mhirizhonga ereiyoyo
vari kuisa mupfungwa dzevanhu kuti tinofanira kuibvisa kwete kungobvisa chete nechisimba saka
kanazvakadaro ndichisungai chese zanupf must go
ya but muchasungwawo kana muchinge maa
ndizvozvo hakuna mhosva yakadaro
ngatiteedzere mutemo
kanaaisi mhosva kuti zanupf must go haisi mhosva
kana muchati hurumende ichinjwa mavhinga endai munokambena muno ya 2023 tovhota thats the constitutional way yekubvisa hurumende yedu
ava vanga vari gweta uye vari nhengo yezanupf dr simba mavhaza manzwiwo zvakare kubva kune rimwe gweta vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadheva mavhinga vaviri ava vanga vari parunare kubritain nestudio 7 chirongwa chewomen's round table na8pm tiri kutarisa dambudziko rechirwere checovid-19 chavhiringidza pasi rose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakakwira nechitatu manheru kusvika pazviuru zviviri nemakumi matatu nevana vafa vachiri makumi maviri nevatanhatu Mutoro wenhava nemukurumbira Hope Chingono otarisirwa kudzokera mudare mangwana achibva muchirongo. Ukuwo mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa pamwe chete naChingono. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.vuenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chana njani zilugandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 23 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Inani lele likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kujengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi ukuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu seya komunye.
Sebe sedlula inkulungwane ezimbili 2034 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni. Inhlanganiso ezimbili ezilwela amalungelo oluntu zikhweza emthethwandaba isicelo sokuvimba iEconet Wireless ukulandela isiqondiso samapolisa. Obekhokhela ukuqoqa kokutshengisela umnumzana Jacob Ngaruvhume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono bancitshwe ibail lamhlanje umthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe sebe zinkulungwane ezedlula ezimbili i-2034. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amahlanu 510. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 107,788. Emazweni ezwekazi le-Afrika sebebanjwe bele gcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisikhombisa 768,978 labulala inkulungwane ezedlula ezilijumi lasithupha 16,423 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu phose amane 434,973. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele gcikwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilijumi lanhlanu 15,415,731. Kuthi asebebulewe lileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 631,164. Kunjalo nje ngesikhathi inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-COVID-19 likhuphuka elizweni, abezenkonzo bayaxwayiswa ukuthi abantu belandele iziqondiso zikahulumende eze lockdown ukwenzela ukwenqabela ukukhuphuka kwenani labale coronavirus. Umfundisi uSeni Sibanda wesiphathamandla senhlanganiso ye-IM for Bulawayo against COVID-19 ukhuthaza ukuthi kusizwe abaswelayo labasemajele ngezigqoko kanye lengubo zokwembatha.
Inani lele likhuphukayo liyethusa kakhulu ngenxa yokuthi kujengisela ukuthi lokhu kulomsebenzi ukuthi abantu bebe lolwazi lokuthi lumkhuhlane usuka njani komunye umuntu seya komunye. Njalo kusho ukuthi kulomsebenzi kakhulu okukhuthaza abantu ukuthi behlale ngekhaya, njalo okukhuthaza abantu ukuthi besebenzise ama-sanitizer, okukhuthaza abantu ukuthi begeze izandla, okukhuthaza njalo abantu ukuthi befakeke amalembu lawa emlonyeni ama-mask ukwenzela ukuthi amathabo engayi kwabanye abantu abantu abaningi bagqoka imaski nqa behlangana lamapolice kumbe befuna ukungena ezitolo ikanti kuyinto okumele umuntu ayigqoke ngaso sonke isikhathi enazelela ukuthi ivikele impilo yakhe njalo ivikela lempilo zabanye abantu
njengezinkonzo kuyini elikukhuthaza abantu ukuthi bekwenze kumbe bengakwenzi ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19
kuyadingakala ukuthi lalo umuntu okukhona abe lo mcabango ukuthi ngifuna ukuvikela ukuthi omunye umuntu angatholeli umkhuhlane kimi njalo lokucabanga ukuthi engxenye umuntu lo engikhuluma laye engaba lawo lo mkhuhlane singene phakathi kwesikhathi esinzima kathesi isikhathi somqando lo mkhuhlane uyamemetheka kumbe ngabantu abayezinkonzweni kumbe ngabantu ababengkhaya kuqakathekile ukuthi senzeni yonke into sinakana omunye umuntu ukuthi linto lo mkhuhlane ungawumemethekisa wena ungene kwabanye abantu njalo ngiyacela ukuba ngalesi sikhathi kulabo abalezinto kumbe zingubo kumbe kuyini bantu asizihambisenini kumbe sizisa kulabo abahlala emajele kumbe siyazidonetha ku-social welfare kumbe sizihambise ema-church ukwenzela ukuthi kuyencediswa abantu bethu asebedubekile ikakhulu emajele ngenxa yokuthi nxa umuntu elengubo ezinlutshwana ngalesi sikhathi uyathola umkhuhlane umkhuhlane esingathi khona i-pneumonia ukuthi uzabe sokusiba lomunye umkhuhlane obakhona ngaphezu kwalo ovele usukhona leli gcikwane le-COVID likwanisa ukumemetheka kakhulu.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda esiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulisana legcikwane le-coronavirus AIM for Bulawayo against COVID-19. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Lokhu sikudaba lunye isibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals zizama ukuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngokugcina abalomkhuhlane lo e-UBH kuthi abagula eminye imikhuhlane basuswe kuleso sibhedlela bahanjiswe empilo Central Hospital. Umsebenzi lo uqale izolo ukhangelelwe ukuthi uzagqitshwa kusasa. Usikhwica mfundo solwayo ngwenya ukhokhela inhlelo ezijiyeneyo empilo hospital uthele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi benza lokhu ngenxa yokuthi umemetheka kakhulu umkhuhlane we-COVID-19 njalo akukapheli ukulungiswa kwesibhedlela se-Thorngrove kanye le ekusileni okumele kugcinwe abale-COVID-19.
Aba i-Thorngrove le ekusileni lokhu ezingakalungi izibhedlela. Abantu sebekhona abagula lomkhuhlane we-coronavirus. Kukhanya umkhankaso esawutshoyo sixwayisa abantu awusebenzanga ngoba abantu lokhu beyenza amavikoroni benompola lomkhuhlane uyamemetheka uyaphambili. Yikho ke abantu ukuthi behlale esibhedlela esikhulu esingangempilo begcwele i-coronavirus bekucatshangela ukuthi kathi sibebe behamba ngale e-Central United Bulawayo Hospital. Yabangela corona besuke ngale babuye ngapha empilo lokhu yikuzama nje imizamo ezanywa ngabantu khonapha phansi ukuthi bazame ukunceda abantu kusamelele leyo Thorngrove le kusilene le uthi yavulwani nasikwazi yikho kuzanywayo khona lokho
kulula kanganani ukuthi likwenze khonokho ukususa abantu empilo libahambise e-UBH le-UBH la ibisa abantu khona ngapho ke empilo hospital
kunzima kodwa kumele kwenzakale ngokuthi lapha eZimbabwe ungaba lengqondo yokuthi khona into kayenzakali ngeke yenzakali. Siyasebenza siyazama khonoko sokuzamayo ukuthi abantu bazuze uncedo. Ngoba nxa singayekela ukuzama, mboni ukuthi abantu bengazuze uncedo. Yikho bona ingqondo zethu zilomcabango onjalo. Abantu bayamele bahambe kusukela izolo sizazama ukuthi kusasa kube umsebenzi lo uphelile. Ngoba kumele batestwe abangale UBH ukuthi kubonakala ukuthi hayi abalamkhuhlane. We-corona bengakabuyi ngapha empilo. Yikona lo mzamo okhona kukhangelela ukuthi ngakuthiwa kuyaphela kusasa. Kodwa nxa kungathi kuyahlupha njalo hayi sizabe sizama sizaqeda lapho siyaqeda khona. Amahlabe ezulu bakithi sesikhankasa sakhankasa siyazama ukuthi siluma indlebe bantu mahlabe ezulu. Umkhuhlane mubi sicela lilalele nxa sikhuluma. Siyalicela kakhulu ukwenzela ukuthi lingapheli. Abaningi bazashona ngokungalaleli.
Lo ke ngudokotela Solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo Central Hospital ubekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwaBulawayo. Ikansili yedolobha lakoBulawayo isiyethule izigondiso zokuthwalwa kwezidumbu zababulewe yi-COVID-19 ezivela kwamanye amazwe laselizweni. Lokhu kwenziwa kulandela ukukhonona kwabantu enkundleni zokuxhumana ebulenjini lapho abathwala izidumbu ezisuka kwele South Africa becalwa ngokuhlanganisa ukudla lenye impahla lamabhokisi athwele abafileyo bebulewe yi-COVID-19 ememetheka kalula. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Inengi labantu likhathazekile eZimbabwe ngemibiko ephume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezehlukeneyo besola indlela ephathwa ngayo izidumbu impahla lokudla okuza ezweni uvela kwamanye amazwe bethi kungabe kuyikho okubangela ukuqansa kwabantu ababanjwa igcikwane leCOVID-19 edolobheni lakoBulawayo lona elihamba phambili ezweni kubantu ababanjwa iCOVID-19. Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala usole isenzo sokuhlanganisa ukudla impahla lezidumbu ezivela kwele South Africa.
Obizo kokwenzakalayo mntana. Anjabona impahla zonezo bathe iCorona ifungene empahleni. Njalo nga uboni abantu izidumbu zakho nazabe zingafakwa ngemakhadibhokisi zikhonga ubhanga siphoqeni.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uNdodana Moyo uthi abazafunyanwa besephula umthetho kumele bajeziswe.
Abantu abachaphisa ukudla lezidumbu ngalesi isikhathi seCOVID-19 kuyingozi kakhulu ukuthi abantu bachaphise izidumbu zihlangene lokudla kungena elizweni imbangela yokufa ingaziyo. Hlezi labo bantu babe bebulewe ngomkhuhlane okutsho ukuthi bonke abalokwenza kumbe lokuphathelana naleso sidumbu basengozini yokuthi bawubambe lowo mkhuhlane ongahle kube ngumbhuqazwe esingathi i-genocide iyabe ibangelwe ngabantu. Kuthi abazatholakala bekwenza lokhu akube lezijeziso eziphezulu kakhulu ukuze kube yisibonelo.
Kulandela ukukhathazeka kukaZulu ngesehlakalo sokuthwalwa kwezidumbu kuhlangene lokudla lempahla, ikhansile edolobho lakoBulawayo ikhuphe iziqondiso zokuphatha izidumbu zabantu ababulewe yiCovid ezisuka kwamanye amazwe lakuleli. U-Divisional Environment Health Officer kumanisipala wakoBulawayo umnumzana Patrick Ncube uchasisa kabanzi ngalezi ziqondiso.
Sokulabantu ababuya befake amagrocery phakathi kwama-trailer la athwala izidumbu zivela ngaphandle kwelizwe. Lolu ludaba oludanisa kakhulu. Into ekhona ukuthi kufanele sinanzelele ukuthi lo mkhuhlane weCOVID-19 ngumkhuhlane sibili omemetheka lula. Ngakho ke into efanele ukuthi iyenzakale ukuthi nxa kuthe kwenzakala kwaba lo muntu obhubhela ngaphandle kwelizwe osofanele ukuthi alethwe phakathi kwelizwe lethu lapha azobekwa khona. Kufanele abantu balandele indlela eziyizo zokuletha umzimba wakamufi elizweni lapha. Indlela eziyizo esivele sizivunyelwa ngezokuthi umuntu nxa esethe wabhubha eselizweni lakomakhelwane ngale kulama funeral parlor akhona ngale kubomakhelwane. Ama funeral parlor lana yiwo avunyelwa ukuthi athathe umzimba kamufi alethe umzimba kamufi ngapha eZimbabwe. Endinxa kuyikuthi ubuye ngama funeral parlor lawa uyedlula eborder. Efingafika eborder ngale abeborder bazakhangela ukuthi kanti vele isizathu sokuthi okuyikho ukubulele umufi kuyini.
Inani lababanjwa umkhuhlane weCOVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakoBulawayo eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lomkhuhlane lokulahlekelwa umphefumulo. Impahla ziqhubeka zingena ezweni ngendlela engekho emthethweni kuhlanyene lezidumbu osokucatshangelwa ukuba yikho okumemethekisa umkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo. Abathola izidumbu ezisuka kwamanye amazwe bayalilandula icala abaletheswayo kodwa uZulu uthi unabo ubufakazi balokho. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
ukukhokhela umkhankaso wokuqoqa kutshengisela kumele kwenziwe elizweni mhlaka 31 Ntulikazi. Umnumzana Jacob Ngarivume uncitshwe ithuba lokubhadala isibambiso sebheyile ngumanje lamhlanje, wathi kaphenduke edale mhlaka 6 Ncwabakazi. Kuthi intatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono laye uzalala esitokisini lamhlanje ngemva kokuba umanje ethe uzethula isinqumo sokuba aphiwe na ithuba lokuhlawula isibambiso sebail kumbe hatshi kusasa. Intatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngarivume umise phambi kukamantshi esethethwa icala lokufuna ukugenqula uhulumende. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uchasise ngokuncitshwa kwakhe isibambiso sebheyili esithi akalacala.
Sesiphume edale uJacob Ngarivume uncitshwe ibheyili ngoba uhulumende wesaba ukuba nxa engaphiwa ibheyili kungaba lokutshengisela. Uhulumende uthi utshotshozela abantu ukuba batshengisele besola inkohlakalo elizweni.
Unkomo uqhubeke ethi udaba lukaNgarivume luzasiwa emthethwandaba weHigh Court ukuze ugenqule isinqumo esethulwe ngumantshi.
Siza kwenza sizalusa phambili udaba lolu olumangalisa kangaka. Siza kuya emthethwandaba weHigh Court masinya ukuthi isinqumo lesi sigenqulwe. Lokhu kubi hatshi nxa sisebenzisa umthetho kuphela, kodwa nxa ukucabangisisa nje kuyamangalisa.
Ungarivume wetheswa lelicala ndawonye nentatheli zindaba umnumzana uPhuthi Ngono bona abamiswa phambili kwabo mantshi abehlukeneyo. UChingono umise phambi kukamantshi obengakafiki esibangeni sokubha isinqumo sokuthi uChingono aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili esithi uza kutsho kusasa ngoba isikhathi besesidliwe ngumanguwe ethi izisebenzi zedale zigijimela ezindlini ngenxa yomthetho ofake ngumongameli owokuba wonke umuntu abe sendlini ngehola lesithupha ntambama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Isizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abaningi kwele Sudan abathakazelela ukubotshwa kwa-Omar al-Bashir obesemthethwandaba izolo abathi lokhu kungenza kube lohulumende kazulu. Omunye wabathakazelela lokhu ngu-Ahmed al-Tayeb waxotshwa kubutho wabotshwa ongapheliyo ngesikhathi u-al-Bashir esesikhundleni. Wamanyana labanye ababekhonona betshengisela emigoqweni u-al-Bashir waze wasuswa esikhundleni esethiswa amacala okuthi wayelohulumende olochuku. U-al-Bashir wayengene esikhundleni somkhokheli walelo lizwe kulandela ukugenqula uhulumende wayebusa ngomnyaka ka-1989.
Ukuqinisa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus sokusolwe ngabanye abethesa uhulumende icala lokuthi uvimba nje abafuna ukutshengisela ekupheleni kwenyanga. Uhulumende wazise ukuba sokuzaba licala ukubonakala umuntu ehamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha 6 p.m. kuze kube ekuseni ngahola linye 6 a.m. Lokhu kukhulunywe ngesikhathi abaqoqa ukutshengisela sebeyazise ukuba bafuna ukungena ezitaladeni bekhonona ngenkohlakalo, abanye besithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Silokhu esele kulabanye abaledlabuzane lokufuna ukwenza ipolitiki lalapho engekho khona. Kulabanye ababona ngazo abantu abona kumele ukuthi ngabe labo yibo abangenayo babusa bahla labo. Akula umuntu oqinisileyo khonapho okhuluma into leqiniso. Bonke bakamanga abantu bonabo baqalise besithi isitoyitoya sisilwa le-corruption. Jike manje sokuvuka sokubotshwa labo meya babeHarare ngapha babotshela ubusela. So amasela siyawathola khona kwe-MDC, amasela akhona ku-civil society, amasela akhona ku-ZANU PF. So into yabona izizaba labantu nje abanye abafuna ukuthi badinge irelevance, abanye sizwa ukuthi abathuza imali ngokungamanga ngokuliqiniso ezokuthi bayenze kube lokutshengisela lokho.
Ngiye kuye ubaba uNdlovu lapha, wena uthini ngalokho sokukhulunywe ngubaba
uSifanda Nyamuzwa? Uyakhuluma kodwa ke nga umlalelisisa ilanguage yakhe singani uvikela bonabo abahlukuluza abantwana beZimbabwe. I-COVID-19 yebo kambe iyazakala ikhona, kuliqiniso lokho, kodwa kwese sikhangela eZimbabwe ke lockdown yangikhona ke isifakwe indefinite ukuthi akusashiwo ukuthi abantu balokadani ukuze kube nini. Abantu bahlela njani izinhlelo zabo? Okwesibili-ke laba abaqoqela ukuthi kube lokutshengisela mhlaka 31 July kumele kwazakala ukuthi ngaso MDP Alliance, kodwa-ke libandla okuthiwa ngelikangarivuma umfundisi kulilungelo eligcweleyo-ke lomntwana weZimbabwe loba engubani ukuthi atshengisele akhonone ngalokho akubona kungahambe kuhle. Yikho-ke nxa sikhumbula kuhle ngo-2017 kwaba lokutshengisela okwakhipha umgaba esikhundleni, amasotsha akhulula abantu for the first time, abantu bahamba bayafika e-State House eHarare nakobulawayo, indawo ezila ibangazifike ngoba amasotsha elibavumela ngoba efuna ukukhipha umgaba afake umnangako. Yikho kambe siyakwazi ukuthi sule COVID-19 abatshengiselayo yinto abayaziyo naleyo, nxa betshengisela bazabe bezalungiselela ukuthi bahambelane lama-conditions enalawo. I-lockdown le-curfew le sesikhumbuza kudala thina-ke esahluru zegrawundi kule curfew kungahanje busuku, kuyatshengisela nje ukuthi-ke uhulumende kamnankagwa usebuyele kwinhlelo zakhe zikabo-81 kwesikhathi segrawundi ukuthi abantu banqatshelwe ukuba la malungelo abagcweleyo. Yikho sithi thina abafuna ukutshengisela sonteni kuqondile, yebo kambe ama-conditions e-COVID-19 ayalandelwa, bazalandela, akulanto embi ngakhona lokho.
Ye, nanto ke udaba mfundisi Sibanda.
Baba Ndlovu, okwegugurawundi ngicela singakufaki lapha ngoba asiwe wedwa wabona igugurawundi, lami ngaba kulikhefu sonke sisuke emadobo. Okwesibili, i-section 59 we-constitution lingambali yedwa, umbale uqale ubale ku-section 58. U-section 58 uthi yena lathi esingafuni ukutshengisela silelungelo lokuvikelwa isisekelo sombuso esifana nayo, esokuthi nxa singafuni ukutshengiselwa silelungelo ukuthi singafoswa ekutshengiseleni. So asibaleli u-section 59, siqale sabala u-section 58. Okwesithathu, uthi u-constitution iclear ukuthi nxa usenza amalungelo akho awangaphambanisi amalungelo ami. Manje nxa sokunje sikhuluma ngokwe-COVID-19 lokhu, mina mqobo ngimbuzile uNgarivuma ukuthi uzamenza njani ukuthi abantu bangamemethekisi i-COVID-19, wehlule kungiphendule. Okwesibili, uPromise Mkhwananzi ngibona amavidiyo asekuletayo ebhode eHarare eqoqa abantu ukuthi bazotshengisela bengagqokanga amamaski, bengabebeminyene begqoka izikhipha ezimnyama. Ngakuthumezela le vidiyo yangikhona, ubusunitshela ukuthi amamuntu wena lowo uzakwanisa ukuthi abuthalele abantu baqede lapho batshengisele belandelela izinqumo ze-World Health Organization. Okwesithathu Ndlovu, ukuthatha ukuthi ngoba ngo-2017 sangcwaba umntwana, sabulala umntana wethu samngcwaba, akwenzi akukhwalifayi, akujustifayi ukuthi ngo-2020 siphinde into efana nayo. Ngo-2017 sasetshenziswa izanu, satoyitoya sonke, seze siqedile izanu yaphiyayo, uChinamasa wathi yena yinto yawo. So kutsho ukuthi indaba leyo ayilandi lo-section 59 ngabantu abajonge ukugenqula uhulumende, kanti i-constitution efana nayo masiyilandela ithi yena uhulumende kumele simkhiphe ngokhetho. So laba abafuna ukukhipha uhulumende bengafikanga ku-2023 ngokhetho, into abafuna ukuyenza ayikho emthethweni.
Ye, nanto ke udaba Ndlovu. E-South Africa kukhona i-curfew lakwamanye amazwe kodwa kabakhulumi lokhu okhulunywe eZimbabwe. Uthini wena?
Uthilo usiba Ufanda ukuthi sasasuka uqalisa ngo 9 hola leshagalulunye ebusuku lapho eZimbabwe iqalisa ngo 6 o'clock kathi lesasibalekile saba sezindlini laba bangela mahambelo ke abangena ezabo izimota ke lokho belayini lokudlupho uthiloza abachayela besedorobheni bahluluza ngamasosha lamapholisi kuyadanisa ke ukuthi ke umfundisi njengobe ngumfundisi maybe uyaprofitha ukuthi sesazi ukuthi i-demonstration leyo iza kanjani abantu kasoze ke bavikela soze ke babe lama-mask soze babe lama-sanitizer kuyasimangalisa ukuthi kusekwazi njani khona kungakenzakali kumbe uyaprofitha njengobe ngumfundisi.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance ubexoxa endawonye lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Abaqoqa umbuthano wabantu besikhalanga osuleminyaka emihlanu uqhutshelwa kwele Bhilitani owebukalanga gathering bathi umkhosi walonyaka uzaqhutshelwa enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Facebook ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 phambi kwakusasa ngomgqibelo. Omunye waqoqa lomkhosi umnumzana Lucky Moyo utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi abafuna ukubukela lomkhosi ngomgqibelo kumele bawubukele ekhasini lebukalanga gathering ku-Facebook.
Uzaqala ngo-2 nje kuze kuye kuba late. Kuza kuba kulabaculi abahlabela izingoma zesikhalangeni, abayenza ama-poem esikhalangeni, nabantu abakhuluma nje bemelela inhlanganiso esilazo ezise Plumtree Kezicholocho ezikhangelane lokuthuthukisa isigaba. Ungumbuthano nje okuthi abantu bahlangane bakholise kungela lutho lubi kodwa bavuselele nje amasiko wabo loba bakhulisa amasiko wabo. Umbuthano lo uza kuba live ku-Facebook ku-portal ebukalanga gathering sivele sile portal yethu. Kulamanye ama-portals anjenge-radio bukalanga lamanye nje ama-Facebook page abantu asikumbobaba uBhango uDifa labanye uLucky Moyo babu uHanifa kaNdlovu. So labo bazastreama kodwa ke main one iza kuba ibukalanga gathering portal ku-Facebook. So abantu abase South Africa abase Zimbabwe loba bangaphila ngaphi komhlaba baza kukhona ukuthi kona basijoyine babukele nje amaqembu ahlabelayo anjengabo Danga Basi, abanjengabo Teach Malaba sinazo, abanjengabo Mdala Undingo Jowa osekhulume ubaba uBhango omunye wabemeli bethu osehlanganiselaye labanye uthiwa ngomoyo lo moyo maybe lathi uma sivunyelwe siza cula loba A1 ngo.
Eminye imihlobo ivunyelwe yini?
Kuvunyelwe ukuthi kona umuntu owesiko lesivendeni kumbe imvelaphi yakhe isitonga kumbe isitswana kumbe isinambiya kumbe isilungu iscottish babuya labo nje bazoxoxa lathi basitshele ngemvelaphi yabo. Ngingathi into yokuthaza nje ukuthi kona imvelaphi ezehlukeneyo kumbe amasiko ayehlukeneyo sitshintshane nje sibonisane ukuthi lina liphela njani lani liphela njani. Siyabonga abafuna ukuba khona ke 25 July 2020 from 2 o'clock likhangele live kubukalanga gathering. Siyabonga.
Umnumzana Lucky Moyo ngomunye wabaqoqa umkhosi webukalanga gathering ozaqhutshelwa enkundleni ye-Facebook lonyaka ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwele Bhilitani. I-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7.
Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kwabahlolwe ekutshoneni kwelanga izolo inani labakade sebefunyene bele COVID-19 eZimbabwe beselikunkulungwane ezedlula ezimbili 2034. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo half past 7 ntambama kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.